Zvaitika izvi zvaita kuti vatongi panyaya iyi Justice Elizabeth Kwaunza, Justice Andoneta Guvava naJustice Alpheus Chitakunye vabvise nyaya iyi pamberi pedare iri. Gweta renhengo dzeTriple C dzakadzingwa Advocate Amanda Dlovu vati zvaitika nhasi hazvirevi kuti nyaya iyi yaraswa zvachose.
It means that we still have not yet been heard on the merits. The appeal has not been dismissed. That means that we now still have
to. Zvinoreva ndezvekuti dare harina kunzwa nyaya yedu. Haina kuraswa asi kuti tinofanira kugadzirisa nyaya dzemari. Todzoka zvakare kuti dare rizonzwa nyaya yedu.
Rimwe remagweta vachavangu vanxuvani Stole vanoti havasi kufara nezvirikuitwa nevakadzingwa ava.
Ndivo vari kuda kuti vanzwike nedare. Saka isu tichatevera sezvotiri vasungwa. Tirikungotevera chete. Kuti zvasvika nekupi hakungotevera.
Tabvunza vaJameson Timba avo vanotungamirira chimwe chikwata cheTriple C chine nhengo dzange dziri mudare kuti kutadza kubhadhara mari kuri kuitwa nenhengo dzavo kunoreva kuti bato harina mari here vakati.
Kwete, mari yakabhadharwa kukota tsambango vayanyorwa kune mamwe magweta. Chakazoitika ndechekuti magweta aya nekuti tsamba idzi kana dzaakunyorwa mazuva ano hadzichafambiswa nevanhu, dzaakufambiswa nemishina wakutoenda pakombiyuta unoloadha tsamba. Saka magweta aya angu achiti havasati vaona tsamba yakanga yanyorwa nevamwe. Saka pamarules ecourt anditika kana tsamba imwe isina kuonekwa nemumwe hapatoita nyaya.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vafarai marapira vati kusabhadhara mari kuri kuitwa neTriple C kunoratidza kuti nyaya yavo haina chiremerera.
Zvinongoratidza kusarongeka neutsinye netsinya chiri mukati meopposition nekuti chavanonga vachingosvira ndechekuti dai toita sei kuti tizita rebato reZANU-PF nekusvibisa zita reZimbabwe senyika.
Tichiri panyaya dzange dziri mumatare, imwe kambani yekuChina yeSunhe Mining iyo inoshandira kuguruve yakabhadhariswa mazana manomwe madhora ekuAmerica mushure mekubatwa nemhosva yekushandisa mishina yemasaisai yekambani yekuAmerica yaita mukurumbira pasi rose yeStarlink zvisina mvumo. Bazi revachuchusi munyika razivisa vatori venhau nhasi kuti kambani iyi yakatyura mutemo wePostal and Telecommunications Act nekushandisa mishina yeStarlink isati yapiwa mvumo yekushandiswa muZimbabwe nePotras. Vakuru vekambani vakasungwa musi wa5 zvita gore rapera mushure mokunge Potras yamhangara kumapurisa ayo akaenda kumugodhi wekambani akandowana mishina yeStarlink ichishandiswa zvisina mvumo. Kunze kwekambani yekuChina iyi pane vamwe vanhu vaviri vakasungwa kuVictoria Falls neBulawayo vachishandisa Starlink zvisina mvumo uye nyaya dzavo dzichiri kumatare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.